inflation iri kuramba ichikwira. Ma figures kana kuti ma numbers anobva ku Zimbabwe National Statistics Agency. Isi echokwadi semazviviro edu. Ma figures tingati anenge ano controller kana ku manager kuti asavhundiswe vanhu. Nyanzvi dzimwe dzekutotaura kuti inflation iyo zvino ya over 1,000. Vari kuti probably kana tingati ta number 2 kunyika yekuVenezuela. Saka inflation yemuZimbabwe yakwira zvakanyanyisa. Izvozvo zvinoisa vashandi panguva yakaoma nenyaya yekuti mihoro chaiyo haisi kukwira. Iyo zvino vashandi vari kutambudzika kuti vawane mari zvechikafu, vakwanise kubhadhara ma insurances, angava ma funeral policies.